neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo gunyana 1/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kunzwa tine mufaro chaizvo kubva kuvakomana vanga vachitamba mutambo iyoyi. Vane mufaro chaizvo kuspace vanga tiri taingoshedzwa nezita rokunzi Team Zimbabwe.
Chikwata cheBaddington cheBernard Mizeki College chouya nemenduru yebronze kubva kuSenegal.
Ndakatanga kuimba ndichiri mudiki tichekuimba kupraise and worship team. Kusande school ndazoimba praise and worship team.
Muimbi wenziyo dzechitendero Matthew Tafirei obura damba refu idzva.
Ndizvo chaizvo zvaitwa nemukomana anga akurumidza kuritaya tine makore naye mubhora. Ana Cristiano Ronaldo varikungotamba varungori kuzenda kozviko.
Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi wemaWarriors Michael Nyizi. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chesvondo rino tiri kutanga nekutarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo muchikamu cheYouth Forum chatinopakurirwa naTaboka Nyube weStudio 7. Regai tinzwe kuti svondo rino akatigadzirirei.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Nqube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tinorokuro navaNorman Nqube vanova murayiridzi wechikwata chakanomirira Zimbabwe kumitambo yebadminton yeAll Africa Junior Under 19 Championship kuSenegal. Chikwata ichi chakabva kuchikoro cheBernard Mizeki College. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mumitambo yebadminton yatakanga tanotamba kuSenegal tikasangana nezvimwe zvikoro zvemuAfrica zvinova nyanzvi mumitambo iyoyi yebadminton. Asi mumaresults atakabuda nawo, gold medal yakatorwa nenyika yeBenin, silver medal yakatorwa nenyika yeSenegal. Vakomana vedu vakavari panhamba 3 vakakwanisawo kutora bronze medal.
Semunhu anga achitungamirira chikwata ichi, munoona vatamba sei uyezve remangwana ravo rakamira sei?
Pamitambo iyi ndakanyatsoona kuti remangwana ravakomana vedu rakajeka, nokuti vanhu vari kurakidza kuimprova zuva rimwe nerimwe. Vanhu vari kurakidza kudzidza kubva mamistakes avanenge vaita. Vanhu vari kurakidza kudzidza kubvawo muunyanzvi hwavari kuonawo huchidisplaywa nevamwewo vari kubva kune dzimwe nyika. Saka ndinoona vari vanhu vakaramba vakadaro, ndinoona tichizosvika kumaolympics. Ndinoona zvegore ramangwana tichikwanisa kutorawo gold patichaenda kuGhana, nekuti vakomana vandi navo mutimu yangu vamwe vacho vadiki chaizvo vachiri pasi pemakore 15. Saka ndichiri navo, vamwe vacho vachiri mumaform 2s. Saka kuzoona vanosvika kumaform 6 uko zvinenge tatora mikombe yakawandisa chaizvo.
Muri kunzwa sei sevanhu vamirira nyika vakasimudza mureza wenyika?
Tiri kunzwa tine mufaro chaizvo kubva kuvakomana vanga vachitamba mutambo iyoyi. Vane mufaro chaizvo kuspace vanga tiri taingoshedzwa nezita rokunzi Team Zimbabwe. Mumandege mataifamba tiri vanhu varakidza kufara vachitiona nokuti bvunzi kuti muri kubvepi muri kuendepi mikombe ndeyei. Vakafara nesu vedzimwe nyika nevamwewo hama dzedu dzekuno kuZimbabwe dzataisangana nazo mumaairport imomo nemunzi ndege. Aiwa tine mufaro chaizvo, takafara chaizvo tichiona vabereki vakatimirira nemaruva pa nandare ndege.
Mutambo we badminton uyu hausi mutambo unozivikanwa nevakawanda munyika. Pane here matano ari kutorwa ekusimudzira mutambo uyo munyika.
Ichokwadi, mutambo we badminton kazhinji patinotaura kana patinobvunzwa nezvavo tichiudza vamwe vanhu, vanhu vazhinji chaizvo vanorakidzika kukashamadzwa kana kuti kushamiswa kuti mutambo wakadiwo, mutambo rudzi rwai uye unotambwa sei uye zvakazombomira sei. Asi tinova nekutenda kukuru nekuti veBadminton World Federation BWF vakabatana newe Badminton Confederation Africa BCA vachishandidzana nehofisi inowanika muno muZimbabwe Badminton Association of Zimbabwe BAZ iyo inotungamirirwa namadamu Chipo Zomburane vari kushandidzana pamwe chete kuti badminton izivikanwe Africa yose nepasi rose. Vari kuintroducer muzvikoro iwo mutambo webadminton vachitsena nekudzidzisa vana nekudzidzisa makoach uyezve vari kudoneta zvikwanisiro zvinodiwa pakutambwa kwemutambo uyu zvinobvira kubva kumacock shuttles zvinoenda kusvika kumanet nekugadzira courts mahalls ekuti zvikoro zvikwanise kunge zvichitraina vana vachitotamba. Ichokwadi, izvi zvinhu zviri kuitika. Takaenda kunana kutama day, takaenda kunana mpumbu kumashonaland westo. Zvinhu izvi zviri kuitika, shuwa rubatsiro rwavo tikuruona. Uyezve vari kuprovida atinoti macoach education, kunova kutrainwa kwemacoach kuti vave neruzivo kuti mutambo uyu unotambwa sei. Tisingasiye kutaurazve kubva kumitambo yatabva kwairiyo yeall Africa School Badminton Championship, zvinhu zvese zviri kurongwa nemapazi atataura nezvavo izvi. Uyezve vakaintroducea chimwe chirongwa chinonzi Shuttle Time. Chirongwa ichi chiri kuedza nepose pachinogona kuti vatambi vemutambo uyu especially vechidiki varege kuva involved muzvinhu zvemadrugs asi kuti vave involved nemitambo yemasports iyoyi.
Kwanasi togumira pano manza hurukuru yataita nava Nome Ncube murayiridzi wechikwata chakanomirira Zimbabwe kumitambo yeall Africa Junior Under 19 Badminton Championships kuSenegal. Ndinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinoita Vakanyuve ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Ziminga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rega rega chechitendero. Ini ndini Evans Ziminga ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namufundisi Silvanus Mukoriro veGlad Tidings Fellowship Harare. Mufundisi, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutigovereenyu shoko ranhasi.
Vateereri vestudio 7 makadii? Vaziminga makadiko? Tinotenda Mwari nomukana wokushumira shoko ramwari.
Ukatasa shoko ramwari kuna Genesis chapter 37.
Bhaibheri rinoti nokuti imi Mwari makatiidza, makatiidza sezvinoidzwa sirivha, makatipinza mumambure mukatitakudza mutoro unorema pazviuno zvedu, makafambisa vanhu pamusoro pemisoro yedu, takapinda nomumoto nemumvura asi makatibudisa kunzvimbo yakanaka. Munyori wamapesarima ari kutaura zvinhu zvakaderekedzana zvatingati nechirungu zviri negative kana kuti zvisinganakidzi. Ndezvisinganakidzi zvakateverana. Kufunga zvinji kungavapo ndekwekuti kana zvinhu zvakadaro zvava kuteverana, zvinhu zviri zvisiri raiti zvichitevedzana muupenyu hwemunhu, munhu anosara achifunga zvakawanda. Vamwe vanotofunga kuti haanda akufa, vamwe vanofunga kuti regai nditsvake vaya vanobatsira vandibatsirawo kana kuenda kun'anga, nekuti anoti zvinhu zvakaderekedzana zvisiri raiti zvaitika muupenyu hwangu. But tiri kuverenga pano munyori wamapesarima achiti imi Mwari ndimi makatipinza, makatiedza semunhu ari kuedza silver, makatipinza mumambure, makatitakudza mutoro unorema pazviuno zvedu, takapinda nomoto uye nemumvura zhinji. Zvunhu zvakawanda zviri negative zviri kuitika
pamwe kumunhu waMwari kumuranda waMwari. But ndauya kuzotaura newe manirwana kuti kana zvinhu zvakadaro zvichiitika hazvirevi kuti Mwari vakurasa. Bhaibheri rinodaro kune vaTesaronika richiti vongai Mwari pazvinhu zvose, zvinhu zvese pazvinenge zvichiitika vongai Mwari. Kunyange zvisiri raiti vongai Mwari, zvakanaka vongai Mwari. Nemhaka iyeyi tichifanira kuonga Mwari. Ndiye Mwari anoti achiona Israeri ichipinda muutapwa ichitorwa yava kuenda kuBhabhironi, anoshandisa muprofita Jeremiah. Anoti kuna Jeremiah chapter 29 verse 11, anoti ndinoziva urongwa hwandiinahwo. Urongwa hwandiinahwo hwakanaka, kunyange urongwa husiri hwokukuparadzai, but urongwa hune ramangwana rakanaka. Ari kudaro kuvanhu vari kupinda muutapwa, ari kudaro kune vanhu vakabatirwa pfuti vachitorwa vasingadi vachienda kunova maslevhi, but ari kuvaudza kuti ndine urongwa hwakanaka pamusoro penyu. Kaverenga Bhaibheri shoko raMwari zvakare kuna vaRoma chapter 8 verse 28 inoti zvinhu zvese zvinobatirana pakunaka kuna vanoda Mwari. Kunyange zvisina kunaka zvinobatirana pakunaka kuna vanoda Mwari. Mwari ane urongwa nemunhu. Kunyange zvinoitika zvingaitika muupenyu hwako, but ziva kuti Mwari vane urongwa newe. Mwari vanokuda, Mwari vari kukurongera zvakanaka. Ndimwari vanoisa tafura pamberi pavadzivisi vako. Munyori wamapesarema anodaro pachapter 23 achiti vanoisa tafura vavengi vangu varipo, ndinodya vavengi vangu varipo. Nokuti ndimwari wakanaka, ndimwari ane urongwa hwakanaka chaizvo. Mukatarisa nyaya yomwe murume anonzi Joseph, Bhaibheri rinotionesa kuti pachapter 7 ya Genesis anokandwa mugomba namadzikoma ake. Vanomubudisa vava kumuisa kumamidianesi kwavanomutengesa pachapter 7 ipapo. Munozoona pachapter 39 ava kutengeswa kuna Potifa neve kumidia. Mukaramba makatarisa pachapter 39 ipapo munoona ava kuiswa mujeri. Paari kuiswa mujeri zvinhu zvisiri right, but ari kupedzisira asvika kunzvimbo yakanaka anoita gavheni. Mwari ari kuenda newe kunzvimbo yakanaka. Zvingaitika zvingaitika, asi Mwari ari kuenda newe kunzvimbo yakanaka. Zvingaitika muZimbabwe zvingaitika, asi Mwari ari kuenda nesu kunzvimbo yakanaka. Mwari tinokutendai nekuti mune urongwa nesu. Munoziva kwamuri kutendesa. Tingapinda nezvatingapinda nazvo, tikapomera vanhu mhosva, but Mwari pane kwamuri kutendesa. Muzita raJesu. Amen.
Ameni mufundisi. Mukoriro tinokutendai neshoko ramatipa. Vateereri tokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa chechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC.
Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chinekambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Muchirongwa chedu chenziyo dzechitendero chesvondo rino tinokupai hurukuro nevaimbi vachiri kusimukira. Ngatidzokerei kuna Evans Zininga weStudio 7 tinzwe kuti nhasi kunani.
Zvuka zvakare vateereri, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Iko zvino ndauya nechirongwa chenziyo dzechitendero. Nhasi tiine hurukuro naMatthew Tafirei anoimba nechikwata cheRevelations of Christ. Regai tisapedze nguva tibve tanzwa zvizhinji kubva kuna Matthew. Mukoma Matthew, ndinokuchingamidzai kuStudio 7.
Mufaro kwamuri mose.
Tiudzei tinzwe makatanga riini zvemagitare nini?
Ndakatanga kuimba ndichiri mudiki, tichekuimba kupraise and worship team kuSunday school. Sorry, ndikazoimba kupraise and worship team ndati kurei kuzopinda mustudio kunotsigisa damba refu redu. Takapinda 2023 ndopandakaita damba refu rinonzi nguva yakwana rine 6 songs.
Vabereki, hama, veukama, shamari, vaitu kudii mchishutanga.
Ya, dinoti vabereki wangu, vaindi tijia, mwese kuimba izi. Nekutu waka discover. Chipo, che kuimba, ndire mwana mudii, paka ndikuru zira kutindiende kusande school. Kusikila wazo ndikuru zira kutindiende mpraise and worship team.
Mingirayo baba, chumirai baba, utitisha barare, mingirayo baba.
Tambira sei ni manzi ya mulukurova mukereke umu.
Vanhu vari kutambira manzi vashinji vari kukomborerwa chose vari kuti music yenyu inotikomborera chose.
Matambudziko amunosangana nawo imi ndeapi?
Tine ma challenges atiri kusangana nawo sema upcoming artist atisati akuzikanwa. Atitoziva how to market our music. Saka tinodawo rutsigiro. Uyezve atina zvikwanisiro sevanhu vachangotanga mumanzi.
Vangadewo kukubatai kunzwa zvizhinji kana kukukokai kuzoimbirwa, vanokuwanai kupi?
Vanoda kutibata, vanondibata panhamba dzinoti 0776046841. Ndopa munokwanisa kundibata.
Munewo here mashoko amunoda kusiira vanokuteverai, vatsigiri venyu nevateereri?
Ndinoti mashoko andinosiira kuvatsigiri vedu ndeyekuti zvizhinji zviri kuuya, zvizhinji zviri kuuya, albamu rimwe takatopedza kutonyora dzimbo dzacho, albamu tangosara kuti tingonotsigisa chete. Saka vanenge vachida kubatsira munogona kutibatsira nekunorekodha. Since tisatani mainstruments munogona kungotibatsirawo.
Aiwa, tinokutendai mukoma Matthew Tafirei. Mukoma Matthew vanoimba nechikwata cheRevelations of Christ vari kuHarare uko. Vateereri nemi tinokutendai kunge mange muchiteerera hurukuro yedu iyoyi. Svondo rinouya tinodzoka zvakare nechimwe chirongwa tichikupai zvakare vamwe vaimbi venziyo dzechitendero. Kwanhasi ndokusiyai muchiteerera kambo kanonzi Regerera kubva kuna Matthew Tafirei. Ngatibatanei zvakare svondo rinouya nesvondo. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kutafira, kutavidzwa, makachengeta chivi. Regerera, aga kutafira, kutavidzwa, makachengeta chivi. Regerera, aga kutafira, kutavidzwa, makachengeta chivi.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko makadiko muri Zimbabwe anokuva saindi mufundisi munyika tiregai nditaure mashoko atoya deleza princess muzukuru wamangu tiri kutelezo ndembeni uko ari kurwadziwo zvikuru achishoorawo the government yeSouth Africa nekwazulu-Natal uko nekusungurudzwa kuriita maZimbabweni zvakanyanya mukati menyika yeSouth Africa. Zvaariyo zvaari kutaura kuti maforeina mazhinji mukati menyika yeSouth Africa kuburidza nevarungu asi vanhu veZimbabwe ndo vanyanya kusungurudzwa. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvinorwadza zvikuru nokuti tafanana nepanguva iya yana Hamani vanyora tsamba panyika yose yekuvhundusa vajudha vana Hamani vati vakamatanda. Saka pakaoma zvikuru vanhu veZimbabwe. Ngatingoramba tinyengetera Mwari, vanoziva hatina zvatingazviita dai namo yaira mukati ngare takaramba edu kare dai rombo wairaso tinachikaraswa wedu kare dai namuya ipiswa tinachika piswa edu kare asi zvose tiri kuzvizama Mwari vanoziva ngati rambe tikangobara chinamata amen
eh ara mukoma tanonoka ara mukoma wande tisema vilas makati pa studio 7 mutora namukeza izo zvana zvapare izvo zvavanotora vari kubrikeni ka egai kumbonyanya kubvunza vanhu vari kubrikeni because havasiziva nhamo iri kuitika muzimbabwe zvikutaura vanhu vambofana ndizvo chaizvo chaizvo hapana chinhu chatinoti takashanduka muzimbabwe vanhu vari kudonga zvizvo nemuromo machina ari kupamba hapana chinhu chatiri kuti chiri kuenda mberi zvinhu zvese zviri dhawn asi tandoda kukudzai ndechekuti ndati kana isusu vakomana vechidiki kana tagadzirira tapedzera tichakudzai kuti hokoyo because iko zvino tasvinuka hatisisiri mapofuma Zimbabwe is nyika yakaomarara ine vanhu vari kutongwa nevanhu vakabata ropa maoko zvavakomana izvozvo vakomana izvozvo zvanopiwa zvava zvichitaura kuti panzi pamberi namunagaga vatoda kusvika 2030 vanenge vachipo chitiwatwa isusu vatinenge tichitarisa zvamatongerwo enyika tee tichizviona kuti zvinenge zvatobva muvakuru vakuru vacho kuti itai kudaro vamunagagwa varambe varipo zvotaura navo zvavari izvo ndezvemunhu asina musoro bazvo hazvikamutaurwe nemunhu akasunuka ari kuona kuti zimbabwe iri kuendepi iri kuendepi ndati hokoni
makadii muri yezimbabwe makadii muri yezimbabwe vose vari kumatima nenyika ya tatiti zvevanhu pamwe tichasunungukwawo tichasunungupa sezvo mukuru wedu ari ava mukuru wesadhiki zvino kana iye achipinda pachinzvimbo choukuru hwesadhiki ndopo towanika topisiwa nedzimoto totanga kudigoma peturo kumatiri matiri kudai kushava hazvishamisi kuti kwai vana vezimbabwe vaenda kusouth africa kunoshava kana kubotswana kana kumozambique kana kupi nekuti nyange tikatarisa kubva kare mubhaibheri chaimo muchiverengwa vanhu vaibuda vana veisraeri vaibuda vachinoendawo kumatiri kunzvimbo dzakati munyika mavo zvinaumirawo zvakanaka vasingagutsikani zvazviri mukati menyika yavo saka isu yedu mhosva ndeyei nokuti kana tikada kutarisa tiri mukati menyika mesouth africa muno tisu toga tinongoita kunge tisu maforeiners dzimwe nyika hadzina basa vamwe vane dzimwe nyika havatarisiri semaforeiners asi mungada kutarisa kuti tikawanda sei mukati menyika ino nyika dzakasiyana siyana asi isusu tisutotogwa kunge tisu maforeiners chete vane vezimbabwe mhosva yedu ndeyei ndopaya patichazotaura mashoko asingazosununguri vamwe kuti takafarira ngangani inobata mai nekuti dai vanga vari baba vedu vamugabe kwamazuva avo zvaisaitika zvinhu zvivaisonunge vamiramira vatipopota nechekare hazvitisununguri tinotarisira kuti vakuru vedu vange vachiongorora nhau dzakaita saizvozvo hongu hatina mapepa ekufambisa ekuitisa zvatiri kuitisa kunoku chikonzero chii mapepa acho ekufambisa ari kudhura tinoatora nei zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvakamira manyamamiro nerongo
dzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi wemawarriors michael nees vachiti kudzoka kwakama billiard kunokwanisa kusandura mafambiro ezvinhu michael kariati anotipa nyaya iyi
murayiridzi uyu akasarudza vatambi gumi nevashanu vanotambira zvikwata zvekunze kwenyika nevatambi vanomwe vanotambira zvikwata zvemukasu laga premier soccer league muzimbabwe kusanganisira billiard uyo akambenge asiya zvekutambira nyika asi akazoshandura pfungwa svondo rapera danho raita kuti angotaurwa nezvake kwese kwese mukuru wevatsigiri vechikwata chenyika vezimbabwe national soccer supporters association vamathias kufandirimbwa vanoti vanofunga kuti billiards akanga anyanyokurumidzisa kuturika shangu dzebasa dzechikwata chenyika
ndizvo chaizvo zvaitwa nemukomana anga akurumidza kuritaya tine makore naye mubhora yana Cristiano Ronaldo vari kungotamba vari kungori kuzenda Portugal kana uchiri kugona kumhanya uchiri kugweza unoregerere bhora
aimbove murayiridzi wedynamos bigboy mahwiwi anoti billiards mutambi anokwanisa kusandura mafambiro emutambo achiti iye kudzoka kwake kumawarriors inhau inofadza mutsigiri wedynamos vaadomson kwasi vanotiwo changa chiri chishuviro chavo chekuti knowledge musona abata nezvikare naBilliard apo Warriors akananga kuUganda kumitambo yeAfcon 2025 neKenya neCameroon.
Kune vamwe vatambi vakakwanisa kuretire nguva yekusabatwa zvakanaka mufuti vashota mukati metimu yekutravhera.
Asi Niz anoti akaita nepese paanogona kutaura namusona, asi mutambi uyu akasimbisisa kuti ave kuda kuzorora kubva kumitambo nevekune dzimwe nyika.
But we have to respect that also.
Asi vamwe vatambi vane mazita makuru, Tino Kadewere we Nantes kuFrance, Marshall Munetsi we Reims kuFrance zvekare, Mali Tavaziva we Brentford England, Jordan Zemura we Udinese Italy, Munashe Garanganga we FC Copenhagen ku Denmark, na Tawanda Chirewa we Derby County mu English Championship vari kutarisirwa kuuya kuzomirira nyika mumitambo yeAfcon 2025 qualifiers. Aimbotambira Zimbabwe neCapes United, Alois Mbunjira uyo ave muchamarari wezvemutambo wenhabvu anoti dai ari iye murayiridzi weMawarriors aisarudzawo vatambi vamwe chetewo.
Varimo kwandiri vanotizeva kuve varimo every one of them. I don't see anyone wokuti ndingati izvo angangafarira kunge arimo. At the end of the day, I think ndenangatiriniindenokwanisa kungosarudza futi vatambi vavo vakangoda kudarida.
Asi havasi vose vari kutambira zvakabikwa naNiz, sezvo kune vamwe vanoti padiki pakakanganiswa ndepa akapinza Teenage Yadebe naAndrew Mbeba muchikwata chake, ivo vanga vasiri kutamba kuzvikwata zvavo pamwe naRichard Hachiro uyo arugara pabhenji kuNgezi Platinum Stars. Zimbabwe iri kuda zvakasimba kubudirira kuenda kumafinary eAfcon 2025 mushure mekutadza kukwikwidza muna 2023 ichitevera kudzingwa kwenyika munhabvu yepasi rese neFIFA. Kunze kweCameroon neKenya, chimwe chikwata chiri mugungano rimwe chete neZimbabwe eNamibia. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinary ayo achaitirwa kuMorocco. Wellington Shangiwa uyo aimbotambira Chapungu anoti ari kuona kunge Zimbabwe ndiyo imwe yezvikwata zvichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chikwata chebadminton cheBernard Mizeki College chouya nemenduru yebronze kubva kuSenegal. Muimbi wenziyo dzechitendero Matthew Tafirei obura damba refu idzva. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi weMawarriors Michael Nizi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana na 7 manheru. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington DC.